All right then, yo Forbes, quick. Bandi no tanga kutata mura dance, ndo tenda musiki nekuti bandi pao chance. Mukanya ndaka mira tu mastanzi, tichi jamba shima piano shemu zanzi. Kala na pinda mudi daire, muone shando ita, matanzi ando ita, waire sha indi waita sha, kana ini nda pinda. Shandoita, hanzi wairesha indi noitasa. Alright, tamba tuma danzi tuya taunoita kunge mwana roa. Simudza ruoko oisa musoro pasaiti kuita kunge sono nuizapa. Boy, sunga mapamba, unozviziva ma big boys ano bamba. Ichi chitanzi achide slow yekamba, obva wasaluta kunge pafuraka. Kana napinda mudi daire.